Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikumi 14/2023 makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komiti yeparamende inoona nezvemitemo inoti hapana chakaipa pamari dziri kunzi dzibhadharwe nevanoda kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Sikala Nasi vasvitsa gore vari mujeri rechikurubhi vachiti havasi kubatwa zvakanaka. Senator Morgan Komichi vanoti vabuda mubato remDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora vachitanga ravo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Senator Morgan Komichi vebato reMDC rinotungamirirwa nava Douglas Monzora vanoti vaumba bato ravo idzva rinonzi United Movement for Democratic Change kana kuti MDC uye vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Vakomichi vapomera vaMonzora mhosva yekutadza kutungamira. Senator Komichi vazivisa nezvedanho iri kuvatori venhau nhasi kuMedia Center muHarare. Asi musangano uyu wakanganiswa wave kupera nevamwe vanonzi vanotsigira vaMonzora. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaKomichi.
Atitsigirirana neutungamiri huripo tiri bato nhasi pane munhu akaenda kunoona vanhu veZimbabwe nasiekusenda vakapita mukunoona rakaenda kubyelection 2022 26 March rikawana magero vanhu vachapita mukukuona iko zvino tasamba kukataura kuvana veZimbabwe kuti uriinhu yemDC andereza chipewa Monzora kunotsukwa mutsi vanhu vati kana kuzviona saka tiri tichiti bato iri haringangofi nekuti rine history rakasirwa nevana veZimbabwe vana vachangira vakafa vakawanda kumamisha yakapisiwani vakarepwa vanhu vakadisplaceswa nhasi uri kune vanhu vari kuuk vanhu vekuafrica vari kuaustralia madiasporians vakatiza muno nekutibvumira nemavhalu zeprincipals emdc saka history yose hainyangonyori nekuti tikasikuti hakuna vanhu vanga variko hakuna vanhu vaiziva zvaiitika hakuna vanhu vekuda kumisa chinichi tinogona kusimisha chinichi
vakomiti asika vekwa vaMonzora vari kuti ini makuda kutanga rimwe bato nekuti makakundwa musarudzo kana manga musingawirirani nemaitirwo esarudzo dzacho econgress
havafani kumborodaro chokutanga patakaita eoc pakaitwa madhakanano namadhaka econgress you can find out from LFMC but ndakanyengerera vanhu ndini nditi orit ngatifambemberi tione pakuda pane zvinobuda I'm regretting why I ever said that. So I can't put a message to the court because we have to experience what we are worse off than why we took Janita to court. And the people are regretting because why did you do that? Because we have to come across even the previous defense of Congress that I did the 30th. I'm telling my home, there was no Congress that I saw.
Asi tanzwa kuti musangano wenyu uyu wambokanganiswawo zvanga zvichifamba sei
wakanganiswa asi tangatapedza yedu kupa spichi yedu tangatataura spichi yedu yapera tataura kumajournalists varekoda zvese saka patatanga kuita question time ndo takasondato responda kuna chief journalist atanga kubvunza asi tatapedza kuanza maquestions acho ndo papinda kagroup of 5 to 6 people vanga vakadhakwa one of them anga ane banga and ndobva uyu anonzi Boas Mangamiso ndiye aleader the consult yekutanga kundituka achiita mutengesi achidifenda Douglas Monzora achiita zvese kusvika dzatazoona kuti aiwa hapana zvichandirira mberi ndobva tazostopa zvedu.
Tichitarisawo kuti sarudzo dzaswedera idzi, muri kupinda here musarudzo muchikwikwidza?
Tinopinda tichikwikwidza.
Senator Morgan Komichi vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba kuti tinzwewo divi ravo.
Achekutanga takinototaura isusu sebato, tinoti mumwe nemumwe ane kodzero yake kubuda kana kupinda. Tine drone policy, tinoti tinobvinika mufreedom of association nefreedom to be associated. Saka danho rako wana wakomichi hatina kutishamisa nekuti zvido zvavo, asi tatisingadi chete kuti chiitike ndekuti vakomichi vazoshandisa zita redu, vashandise logo yedu, vashandise slogan yedu nezita redu nehedquarters riri neadresi dzedu. Asi vaende aiva tinovabvumira.
Asi kazita rebato ravari kushandisa rinenge rakasiyana nerenyuri.
Ndo zvandikuti kana vadaro tinovataiva makorokoto, tinovati makorokoto chaizvo, nekuti isu hatingarambiri munhu arida kuita zvido zvake. Hatinga hatipe nekumbunikidza munhu kuti kana wabuda mubato redu totomuvenga. Tinovati aiwa makorokotoi tawanda muopposition.
Vari kutiwo vamwe vatumwa navamonzora vaenda kunokanganisa musangano wavo nevatori venhau vachitungamirwa namukoma Boaz.
Right, anzi tisingati kukanganisa kwaitwa pamusangano nekuti maimeji acho ndinawo. Chandaona ndechekuti mukoma Boaz vanga vachibvunza kuti inini kumira kwamaita ipapo muchiti maada kuita inini mutungamiri nemapresident weMDC matumwa nani, nekuti tine kodzero dzekubvunza semamembers eMDC, nekuti makaprovide over congress nenational council, mukaita hand over power, mukaita take over zvese zvikaitwa pamutemo. Asi nhasi maakuti inini ndini mapresident weMDC, muri musi makatumwa president weMDC kuenda kuLondon nekubasa.
Vari kutiwo zvakare vari kutozvidemba kuti sei vakati vachamise vabva pautungamiri vachitiwo vamonzora vakutoita zvakanyanyisa kudarika pane zvavaipomera vachamisa.
Chimonesa ndechekuti vakomichika vari kutaura vakatsika mukati mekunze, ivo havana kumborambidzwa kuti vaende kunojoina vachamisa. Zvino zvekuramba vachingotuka monzora izvo, aiwa ngavakadaro, vanda kunojoina chamisa ngavajoina vakanyarara. Saka ngavasaramba vachiti monzora monzora, kana vaona zvamonzora zvisingaiti vane kodzero yekunojoina vashamisa vacho nekuti vanyatso vapresa. Achaita kuti vanoziva kuti kwachamisa kwacho hakutoiti, ndosakava kufoma bato ravo. Saka vari kunopera vanhu nekuda kungosvikisa vanhu. Ada kufoma bato rake ngaafomi, asi vati kudzidzira kurova zvibhakira pana vamonzora.
Mutauriri vamonzora vaLloyd Damba vachitaura vari parunare muHarare. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 Dr. Agnes Mahomva vanoti vanhu havafanire kuvhunduka kuti chirwere cheCOVID-19 chave kudzoka zvine mutsindo nekuti hapana zvachinja pane uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Izvi zvinotevera mashoko asachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano yeParliamentary Portfolio Committee on Health, Dr. Ruth Labode, mudare reparamende nezuro ekuti chirwere ichi chatanga kupararira zvakanyanya uye kuchipatara chemupilo kuBulawayo kwatovhurwa imwe kamuri iri kurapwa vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi kunyanya vana vadiki. Dr. Labode vaudza Studio 7 kuti vari kushanyira zvakare chipatara cheparirenyatwa mangwana kuti vaone kuti zvinhu zvakamira sei vasati vazotipawo maonero avo. Mutori wedu wenhau Ivan Zvininga weStudio 7 abata Dr. Mahomva kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu maererano nedenda reCOVID-19.
Tinotenda nebvunzo wenyu iko zvino ndiri kutotarisa tinoti mastatistics edu tichianalyza kubva nguva yakakuti neWHO zvakare necabinet yedu kuti COVID haisisi emergency bachangowo chirwerewo, asi tinofanira kuramba takadii tiri vigilant kana kuti takanyatsokuvhura madhiso kuti isazodzoka ichitinetsa. But tiri kuona kuti zvichakamira zvakanaka. COVID-19 Zimbabwe ichaka iri controlled, atinoti maepidemic curve yakaita zvakanaka chaizvo. Tiri kuona kuti tatoone gore kubva gore rapera nguva dzino kusvika pane zvino, curve yedu yakanga yakangoita stable. Saka tiri kuti spa hapana chekuvhundukaba tisawe tine panic.
Koma shoko atiri kunzwawo nevamwe kunzi kuna Nampilo Hospital nedzimwe nzvimbo yave kutotaridza kuti yatodzoka zvine mutsindo. Muri kunzwawo here nezvemashoko aya?
Tine kuti takamuya mungu patinoti winter. Takona vanhu vangorwara maflu vakadaro. Saka vanhu vakubva vakufunga kuti yave COVID kwete hama neshamwari. Tinotongoziva kuti nguva dzechando kudai vanhu vakabatwa nayo vanoti vandei.
Kurudziro yenyu yo chituo kudini kune veruzhinji?
Kune chingo kurudzira kuti kana uchinge kubatwa nayo neflu iyoyo usigona enda unotestwa. Uchigona usapindepinde mune vanhu vakawanda garawo zvako kubva kwako kuti usaipararidzire. Nekuti kana usikutestwa hapana anozoziva kuti chii chaii nacho.
Saka muchidimbu tingati veruzhinji vasavhunduke zvavo.
Vasavhunduke zvavo ndosaka mukona isu tichingori pano COVID-19 COVID inoita kuti nyatsogutsikana tichingoramba tichitarisa nhamba dzedu kuti zvakamira sei. Kupaini chinenge chaitika tinotoazivisa nekukumidza tichibva tataurirana kuti tozvifambisa sei. Asi pano zvino muZimbabwe haifaniri kuvhurukaba.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa ekudzivirira chirwere cheCOVID-19 kana kuti National COVID-19 Task Force Coordinator mubazi rinoona nezveutano Dr. Agnes Mahomba vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vanoita zvekusetsa vanhu pamadande mutande akasiyana siyana muzvare Felistas Murata vanozikanwa nekuti Maititi vachapedza rimwe zuva rechipiri vari mutirongo sezvo vachuchisi vari kuti vanogona kunge vaine dzimwe mhosva dzinoita kuti vasakwanise kupiwa mutongo wekushanda munharaunda kana kuti community service sezvavainge vakumbira kudare. Maititi vakabatwa nemhosva nemusi wechipiri yekuba midziyo yavainge vakwereta kana kuti theft of trust property. Vange vachifanira kupiwa chirango chavo nhasi asi vazonzi vadzokere kudare nemusi wechina. Gweta ravo vaAmos Masango vanoti vashamisika nezviri kutaurwa nevachuchisi sezvo vachiti amaititi havana dzimwe mhosva dzavari kunzi vakapara sezviri kutaurwa nevachuchisi. Asi vachuchisi vanoti vane imwe mhosva yekurova munhu nekutadza kuenda kudare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa akazivisa nezuro kuti vanhu vangangosvika zana nevatatu kana kuti 103 vakafa mudunhu riri kumaodza nyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria mushure mekunyura murwizi kwechikepe chakanga chakatakura mhuri dzaibva kumuchato. Hazvisati zvazivikanwa kuti chii chakakonzera kunyura kwechikepe ichi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakamira pamberi pedare raMajor Street muMiami, Florida nezuro vachiramba mhosva dzavari kupomerwa dzekuti vakachengeta magwaro asina kukodzera kuonekwa nemunhu wose ane chekuita nekuchengetedzwa kwenyika pavakabuda muofisi yeWhite House uye kuvharidzira hurumende apo yaiedza kutora magwaro aya kubva kwavari.
West mudare paramende vaJobsikala nasi vasvitsa gore vari mujeri rechikurubhi asi pasina mhosva yavati vabatwa nayo. Mutsamba kumhuri yeZimbabwe vari muusungwa vasikala vati havasi kubatwa zvakanaka sezvo vanenge vakaiswa ngetani dzemumakumbo uye kugariswa vari vega. Vanoti vakamboedza kutaura negurukota rezvemitemo vaZiyambi-Ziyambi nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda asi havana kupindurwa. Hatina kukwanisa kubata vaviri ava sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaZelus Gumbo vashora zvikuru mabatirwo ari kuitwa vasikala vari mujeri.
Mararamiro ari kuita vasikala vari muchikurubhi wakaomarara zvikuru. Vari kurarama ari munhu akasungwa dzingava dziya dzatinoti mbira dzakondo. Hakuna munhu anoti wachikorerwa kodzero dzako woiswa mukati mejeri. Mukati mejeri makare imomo worarama zvakare wakasungwa maoko nemakumbo. Izvi zvinhu zvinoafekta dzingava dziri ndangariro dzavo, ungava huri utano hwavo. Sazvo zvekuti tine kuchema kukuru, tine kubatikana kukuru nemararamiro akaita seiwaya. Nedzimwe nhambwe tinotombonzwa kuti kune vanhu vanouya vachimbovabuditsa mavanenge vakasungwa vari woita sekuti vane zvavanotsvaka. Sazvo zvinhu zvekuti nanhasi tinotyira even utano hwavo kuti zvingava zviri zvii zvavanenge vachitsvaka, asi mararamiro avasikana muusungwa hwavo wakaipisisa zvikuru.
Mutauriri webato reTCCC muzvari Fadzai Mahere vanotiwo havasi kufara nezviri kuitika kuna vasikala.
seTCCC tsvuku kadzika zvakanyanya mairano nekubatwa kwavaJobsikala vasvitsa ivo nhasi gore vari muchitokisi vasati vabatwa nemhosva. Tinoziva tose kuti pamutemo paconstitution yedu munhu wese ane kodzero yekutongwa achibva kumba kana kuti bail pachirungu.
Asi vachipindurawo mukuru mubato rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati vasikala vanofanira kutakura muchinjikwa wavo.
Mutemo wemunyika yeZimbabwe wejekerere wakabvumiranwa namapato ese nevana vemuZimbabwe wese mune 2013 unotaura iwo zvinoitika kana munhu achinge atyora mutemo. Vasikala vakatyora mutemo nezvavakaita kukonzeresa mhirizhonga kunzvimbo yeNyatsime nekuSt Mary's. Zvinozikanwa izvozvo uye nemumashoko avo vakazvitaura. Handizivi kuti vanoramba vachiti vasikala vari kuiswa mutirongo nenyaya dzezvematongerwo enyika havana here kuona kana kuti havana meso here ekuona kana nzeve dzokunzwa zvaitaura vasikala zvakatsaka kuti mota dzipwanyiwe, mashopa apiswe, dzimba dzevanhu dzipiswe. Pakatoshayika vamwe vaizi vamuramba tsvina vaiva chairman wemusangano weZANU-PF. Zvekare izvo vaizviitira vachiziva kuti muzvare muBlessing Ali havana kurayirwa zvematongerwo enyika.
Mumwe ashorawo nyaya yekugariswa mujeri kwegore rose kwavasikala ndisenator Morgan Komichi.
Kutira kuti akugarirei almost whole year ari murimani chisi kunetsa. Good rights here munhu akakanisa paramhosva ana marights akarikonsisa. Anofanira kurespectwa, anofanira kupiwa bell wotenga chibva kumba.
Vasikala vakamboedza kanodarika kagumi kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba, asi zvose izvi zvakakona n'anga murapwa achida. Vari kupomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisira nyaya yekuti vaipesvedzera mhirizhonga, asi vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi.
Komiti yeparamende inoona nezvemutemo yeParliamentary Legal Committee inoti hapana chakaipa pabhiri rekuwedzera mari yekuti vanoda kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika nedare paramende vabhadhare mari idzi. asi izvi zviri kushorwa nevanopikisa. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Vakasano pada chigaro chemutauri we National Assembly va William Mutomba varamba kuti zvabva ku PLC zvizeiwe mudare vachiti kuchikora mutemo. Vatikana komiti yangotora danho, hapana gakava rinozoitwa chinenge chasara kuti zvabuda zviendeswe kune vanotinda magwaro ehurumende kana kuti Government Gazette. Izvi hazvina kufadza nhengo dzinopikisa zvapa kuti pakandiranwe makobvu nematete. Sina kufara nekutongwa kwava Mutomba mumiri weBinga North vaPrince Tuveko Swanda vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change avo vati veruzhinji vanoda kuziva zvikonzero zvaita kuti PLC isvike padanho rekutsigira kuti vanhu vabhadhare mari yakawanda kudaro kana vachida kupukwidza
musoro. Ruzhinji rweZimbabwe rwakamirira kuti ruzive kuti kwava mafiza akunzi ngaenderere mberi akadaro. Chikonzero chii chaonekwa nePLC
sarudzo. Vamwewo vasina kufara nezvaitika mudare nhasi. Mumiriri weMakoni Central vaDavid Tekeshe vaMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora avo vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuziya gwaro rePLC rekutsigira Statutory Instrument 144 ya 2022.
The PLC committee of Nakuyamu House and tell us what were their findings so that we can see it no one outside them.
Saka vateke shivaendera mberi vachitinyaya yemari dzemanomination fees inofanira kudzorwa kudare repamusoro zvekare. Izvi zvatsigirwa nemumiriri weMutare Central vaInnocent Konese.
Chajanyirirwa asi tinoona sekuti munhu akateka kumhangara nyaya iyi dei adzokera Constitutional Court okumbira kuti nyaya itongwe zvichimbi chimbi nekuti hapasina mazuva.
Asi vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vachimirira Gutu South vapupuraito gare pi vati kuzeya kana kusaziya nyaya iyi hakuna zvakwaibatsira nekuti hazvina zvazvinochinja nekuti mari dzichabhadharwa ndidzo dzaivepo musi wakatarwa zuva resarudzo nemutungamiri wenyika.
Uye kana tikange tazviona kuti yakawandisa kana kuti ishoma tichida kuzvichinja, tikazvichinja nhasi hazvichabatsiri nekuti president vakataura zuva ramaelection. Ndo zvinoreva section 157 subsection 5. Anything chakaitwa before president vaproclaima chinoramba chakadaro nguva yamaelection. Chakazoitwa after chakutozoshanda kana takuita mamaelection.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino, uye muna Nyamavhuvhu gore rapfuura Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa mari dzichabhadharwa nevanoda kukwikwidza musarudzo idzi. Vanoda kukwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika vachabhadhara zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica kana kuti $20,000. Vanoda kupinda muparamende vachibhadhara chiuru chemadhora ekuAmerica kana kuti $1,000. Zvichakadai, mumiriri waHarare North vabuda mudare vachiratidzira pamusoro pemashoko avanonzi vaudzwa navaJoseph Chinotimba zvine chekuita nerusaro raganda. Vati akakasike kutanga vachiudzwa mashoko makukutu ane chekuita nerusaro raganda vachiti izvi zviri kuitika kunyange mubato ravo. Nhengo kubva kumapato ese dzashora zvaitwa navaChinotimba. Vatogare pevati Zimbabwe haikurudzire nyaya dzerusaro raganda. Mutauri wedare paramende vati vaChinotimba vaturure mashoko avo, asi pavazoita izvi vamakamu pamwe neimwe nhengo yedare iri yechichena vaJohn Houghton VCC zvakare vachimirira Kariba vange vatobuda mudare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi muchirongwa tine hurukuro navaAustin Majahanjani vanoenyanzvi mune zvekurima, avo vari kushura mare vachirima vari kuBotswana. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tese tinoziva zvakaitika kuZimbabwe for the past 20 years. Tese tinoziva vakanga varimo Zimbabwe for the past 20 years, one of the years I worked at the letter of the end, the event reform, Yakaichiwa. Yaka, I think that one machine, what I said to what my graduate agreed, then my Chandra is under more Greek industry from my Chandra farm to Zimbabwe. Vazhinji vedu we display after the first trek.
Saka ndo yakaita kuti munge muchizobuda muchienda kuBotswana.
Ehe, one nyaya dzekuti zvaunorima zvachona zvotengeswa sei. Ndoda kupa example chaichai. Kwarisape kwatainge tiri tairima fodya. Unorima uchishanda maUS dollars pakuzoenda musika wodzwa kuti hafu yemari yawatengesa nayo yodzwa kuti unopuwa inUS dollar the rest unopuwa inRTGS or equivalent of US dollar but in local currency, but you wakatenga ma inputs, wakatenga zvinodiwa ma fertilizer ne mishonga pakurima pachina wakatenga ne ma US dollars. Saka hazvizo vane bundutso kune murimi, hence unongozopedzisira waona kuti pachirungu inenge yakunzi no longer making money makes sense.
Saka kuBotswana makasvikotenga nzvimbo here kana kuti makakumbira nzvimbo yekushandisa?
No, there are partnership that we went through, my partnership, and you come in as a foreigner, you go into a partnership with the mum naningani land kana kuti munowirirana upa usawira kwekuwirirana wemunhu anenge achivini ndine munda iwo chiti ndinoziva zvakati wemunhu anokwanisa kuti ndine mari iwo chiti ndine expertise or the know-how. Mosangana pakati morana one profit sharing basis.
Saka zvii zvamuri kurima ikoko kuBotswana makaenderera mberi nekurima fodya here?
Kuno kuBotswana hairimi fodya, it's not a due for production near fodya. Kuno kuzvirimwa madomasi nema green pepper ne yandingangoti pachirungu kana pachishona horticulture.
Asi zvirimwa muri kuwana misika here uye muri kutambirwa sei nevagari vaiko kwamunorimira?
Zvirimwa tiri kuwana musika, misika iripo, misika one yokutanga Botswana musika pachazvo wakazvimirira wega because government of Botswana has been trying to promote yanga itraya kukurudzira varime muno kuti varime pase zvavo. Pakudano vane zvimwe zvavakagana kubva kuti hazvitori from South Africa zvichiuya kuno. Zvakaita kuti mikanwa yemamaket inge yakavhurika the local market, saka ndozvaita kuti mikanwa inge iripo.
Mune vamwe vamunoshandawo navo here vekuZimbabwe pachirongwa chenyu ichochi?
Ndingangoti pazhinji pane marequirements anodiwa neBotswana government anenge achiti a certain quota inofanirwa kunge iri yemaforeina, a certain quota in labor force and mautilities anofanirwa kunge ari local quota kana kuti maforeign quota. Tinotoshanda nemaquotas anonga achidetemanwa neministry of agriculture yemuBotswana. Saka like iko zvino tinenge tine 50% of it inenge iri maforeigners, 50% iri also malocals.
Muri kusanganawo nematambudziko api?
Komangu patakabva ndomisunhu because zvakaitika ndezvokuti musha kana watsva vamwe vanomhanya vachimhanyira kune divi risiri kutsva remusha. Redu rakatsva but tine hope yekuti wanzei zvinhu zvinonaka.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri kurima chiri kuBotswana vaAustin Majahanjani vari parunare Mogabroni kuBotswana kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kuita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa nenyaya yekuwedzerwa nemwedzi mitanhatu kwemagwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo kana kuti Zimbabwe Exemption Permits. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Komiti yeparamende inoona nezvemitemo inoti hapana chakaipa pamari dziri kunzi dzibhadharwe nevanoda kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika uye nhengo dzedare reparamende. umomiri wezengeza West mdare paramende wa Job Scala nasi vashita gore vari mujeri rechikurubi vachiti avas kubatwa zvakanaka. Senator Morgan Komichi vanoti vabuda mbato MDC rinotungamirwa nava Morgan Tsvangirai. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
So we seek out this.